Ichokwadi kuti gore rino ranga rakaoma kupfuura rapfuura. Ikatarisa zveupfumi hwenyika yatingati inflation, kukwira kwemutengo, tengo yanga ichiita chimbwamupengo gore rino. Patakapedza gore ra2021 inflation yanga iri 57% annual inflation, asi muna August yakasimuka kunosvika ku285%. Kutaura pari zvino iri kuma259%.
Izvi zvinorevei muzvinafundo?
Zvikureva kuti vanhu vakagozherwa zvakanyanya gore rino, nekuti mari yavo hapana nemari yakambokwira ne285%, tichitarisa nhau dzepay. Upfumi hwenyika tava kushandisa maUS dollars, asi vanhu vazhinji vari kutambira mazim dollars. Kuti vazonotenga mumashopu varoda kuchinja mari iya kuti vaende kumaUS, mari yosara shoma. Saka igore rakaoma.
Ko iko kune vemabhizimisi uku?
Kubusiness zvanga zvakaomawo zvakanyanya, nekuti takaona kuti hurumende kunyange mapolisi ayo akanga ari mamwe acho akanga asingabatsiri kuti business riende mberi. Sekuti suspension of lending takaona pamashuro makambani akarambidzwa kuti vakwanise kuona mari kumabhengi. Hakuna nyika inokwanisa kurarama isingapiwi mari. Izvozvo zvaivhiringidza urongwa hwebusiness. Zvakare tinoona kuti nyaya yemainterest rates ari kuchajewa macompanies ema200%. Ingatovamba vachete nokwanisa kunotora mari kubhengi yodzorera nerate ye200%.
Zvinoreve mungapa muenzaniso here?
Zvichireva kuti kana watora $100 unodzorera iya kuma$400. Saka izvozvo unonge wamboita business rakaita sei rekuti udzorere mari iyo, kunze kwekuti uri mbavha, ndio unokwanisa kuita izvozvo. Saka ndo dambudziko riri kuitika munyika gore rino ra2022. Mamwe matekisi atiri kuchajwa nehurumende ari kudzimbira zvakanyanya kubhizinesi.
Nechikonzero chei?
Mari yacho inobva yadzoka yese futi kuhurumende. Ma2% tax yanga yambori 4% yeforeign currency zvaiomesa futi bhizinesi. Vanotengesa zvinhu kunze kwenyika, vanoexporta, vanotorerwa mari 40% wozopiwa ari mazim dhora nerate iri pasi. Kana wabhengawo mari muno muzimbabwe wachitengesa kwauri kubhizinesi, wesa mari mubhank iri kutorwa 20% nehurumende. Zvobva zvakonzeresa kuti vanhu futi varege kudi kusa mari mubhank. Ndosaka makaona kuti vanhu vari kubatwa nematsotsi, vari kutorwa mari vawanda mumabhizinesi nomudzimba, nekuti mari yacho haibhengeki. Kubhengi kwaberekera ngwena. Kune dzimwe nyika wese mari mubhengi unoona muhoro, unoona interest rates. Kunoku inopera kurumwa-rumwa, munonga mane majuru akurumwa mari emabhengi charges nereserve bank inonga itra export attention. Takuenda mu2023 tiri kuona kuti zvichaoma zvakanyanya, nekuti kana vakabhururusa shiri vana muturinuve yeinflation tichiti yanganga yadzika kusvika pa57%, woibhururusa nekuprinda mari yakawanda, inflation inosvika kuma285%. Zvinoreva kuti tiri kupinda mugore ra2023 takagozherwa zvekuti icharamba ichikwira kuenda kuma400% iyo inflation.